DC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 10 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Urongwa hwekuti pharmaceutical industry vaone kuti chii chingagona kuitwa nenyika yeKenya chichibatsira Zimbabwe kuti tigone kuwana mishonga yakasiyana-siyana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka nhasi kubva kuKenya uko vakanyorerana zvibvumirano zvizhinji nenyika iyi.
Hatisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vetsvuto vasvike pakutongwa necourt martial. Kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekuhupa vanhu. Chinhu chiri serious muzosupendimeni.
Mauto matatu eZimbabwe National Army atongwera kugara mujeri kwemakore gumi nemashanu pamunhu mushure mekuwanikwa aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti.
Hatina kana dambudziko rekuti kuwanda kwevanhu nekuti nyaya iripo ndeyekuti iko zvino kune mabai election, haisi general election. General election iripo gore rinouya, kune mabai election 29 chete. Saka isusu tiri kuenda kuya kunenge kuine mabai election.
Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakatadza kuita musangano wavo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka kuZimbabwe nhasi kubva kuKenya kumusangano wavanoti wanga wakanangana nekusimudzira nyaya dzezveupfumi, kushanyirana uye kudzidzana munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika. VaMnangagwa vakakurudzira mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta kuti vabatsire Zimbabwe mukubviswa kwezvirango zvayakatemerwa nenyika dzokumadekoero. Nezuro vaKenyatta vakakurudzira nyika dzose kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa Zimbabwe vachiti zviri kuzviringa nyika nevanhu veZimbabwe. Nyanzvi mune zvematongoro enyika nezvekudzidzana nedzimwe nyika amai Lailangela vaudza Studio 7 vari kuKenya kuti musangano uyu musangano unokosha kunyika dzeKenya neZimbabwe vachiti kudzidzana kwenyika mbiri idzi kuchabatsira nyika nevanhu vemunyika idzi.
Musangano wavari kuita uyu ndokusunganidza ukama pakati penyika yeZimbabwe neKenya zvichibatsanidzira pakutengeserana kwatinoita nenyika yeKenya zvichisanganisirawo zvekare nemainvestment. Tikatarisa nyika yedu nenyika dzese jekerere dzanga dzakasangana nedambudziko reCovid, asi tinoona zvekare kuti zvisinei neCovid pane hukama huri pakati penyika yeZimbabwe neKenya. Hukama uhu tikada kuutarisisa hunobvirira kure pakupambwa kwenyika mbiri idzi, uyezve hunoramba huchienderera mberi nokubatsirana mukukura munyaya dzezvekurapa, munyaya dzekare dzetourism, dzinove nyaya dzinosunganidza ukama hwenyika mbiri idzi.
Chii chatingatarisira kubva murwendo rwavaMnangagwa kuKenya?
Chikuru chandingati chatingatarisira mukatarisa nyika yedu, inyika iri kusanganidzana nedambudziko rekushayikwa kwemushonga inogona kubetsera vanhu vanenge vachirwara zvirwere zvakasiyana-siyana. chandafari wa shikuru pa urungwa wabaitwa wabasanga ni dana nao urunga wakuti pama pharmaceutical industry waone kuti chii chinga gona kuitwa ni nyika ye Kenya chichibatira Zimbabwe kuti chigone kuwa na mishonga ya kasi ya nyasana chikada kutarisisa tichienda kune rumwe rutivi nyika ye Kenya ino nyanyo zemberana ni nyika ye India. India inoipa iyo nyika inogadzira mishonga yakasiyana siyana ende zvichikada kutarisa zvekare India kana ichitengesera mishonga kunyika ye Kenya inouya nemutengo wakadzikira. Naizvozvo tinotarisirawo kuti Zimbabwe ichaona kugona kuwanawo mishonga nenzira yakafanana nezviri kuitwa neKenya. Saka tinoona kuti ukama hweZimbabwe neKenya hukasimbiswa zvikuru, tinogona kubetserekana chaizvo.
Manjera, iyo Zimbabwe chii chaingaitira Kenya mukudzidzana uko?
Tikatarisa panyaya yebilateral trade pakati peZimbabwe neKenya, tinoona kuti Zimbabwe ino exporta zvinhu zvakaita seshuga, tobacco nekotoni. Zvinove zvinhu zvandingati zvakabata upfumi hweZimbabwe. Hongu zvinhu zvarerekera kune rumwe rudivi zvakonzeresa kuti zvinhu izvi zvanga zvichimbosupplywa neZimbabwe kuKenya zvinge zvadzikira. Tikatarisawo pane nyaya dziri kutinetsa dziri kunetsa nyika dzese, tikataura nyaya yemaweather conditions. Maweather conditions achiri kusangana nawo ari kuita kuti pasi rese rinetsekane, mvura iri kunetsa. Asi zvisinei hazvo, tikatarisa mugore ngati 2020 panofungidzirwa ipo kuti mari yakabva muKenya ichienda kuZimbabwe inosvika iyo pa 10.68 million US dollars. Inove mari yandingati imari zhinjisa inotogona kunge ichibatsira kusimudzira upfumi hwenyika yedu yeZimbabwe.
Matongero eZimbabwe nematongero eKenya akasiyana. Sekuona kwenyu, Kenya inofungei pamusoro pemamiriro akaita zvino muZimbabwe?
Zvizhinji chaizvo zvatingafungidzira kuti vanofunga pamusoro pezvo. Tikada kutarisa tichibata kurukuru TV rwemahuman rights, tobva tatarisa zvekare tichibata kuru TV rwemasanctions. Zvinove zvimwe zvezvinhu zvataura naPresident Emmerson Mnangagwa vakati ivo tanga tichikumbirawo kuti President mutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta manga madii kuti taurirawo nenyaya yemasanctions aya. Masanctions aya anove akonzeresa zvinhu zvakawanda kuti zvisange zvichifamba zvakanaka munyika. Hatingarambi tichingochema tichingokumbira nyika, nokuti masanctions tikada kumatarisa chinhu chiri kungoramba chichingobuda panguva imwe neimwe. Naizvozvo ndinoona sokuti akuve nechikumbiro ichocho icho after vabvumirana kuti takusainirana nyaya dzemabilateral ties, takusainirana nyaya dzemabilateral trade dzeinvestment nedzetourism. Zvinhu izvozvo izvo zvakumbirwa navamunangagwa kuti tanga tichikumbirawo kuti muisewo shoko renyu kuti masanctions akatemerwa nyika yeZimbabwe nezvizvarwa zvemuZimbabwe abviswe. Tinoona sokuti idanho rakanaka ratorwa nemutungamiri wenyika weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika nezvekudzidzana nedzimwe nyika. Amai Laila Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Panguva iyo mhosva dzekuba pachishandiswa zvombo dziri kuramba dzichikwira munyika, mauto matatu eZimbabwe National Army akatongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mokuwanikwa nedare remauto reZimbabwe Defense Forces General Court Martial aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti. Gwaro rakaburitswa nemutauriri weZimbabwe National Army vaAlpheus Makotore rinoti mauto matatu epakamba ye 4 Infantry Brigade iri mumasvingo anoti Fortune Ndlovu, Rachel Manyanga na Kainos Masase vakapiwa mutongo uyu musi wa 5 mwedzi uno mushure mokuwanikwa vaine mhosva dzavakapara pakati pandira nachikunguru gore rapera mumasvingo. aka akasike kutanga kuti mauto atongerwe kugara mujere mushire mukuwani kwa aine mhosva dzekuba achishandisa futi asi izvi zvinonzi nevamwe hazvisi kuratidza sezviri kushanda vaimbova meja muchiuto vajaros mutsekwa vanhu vemutevedzeri vasadyigaro mubato remdct inotungamirwa navadouglas monzora vanoti kunyange hazvo mitongo yakadai ichifanirwa kunge ichibatsira kuderedza mhosva dzinoparwa nemauto hurumende inofanirwa kukasika kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika uye kubhadhara mauto miripo yakaringana ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
toti isisu idanho riri pamutemo zvirimo mumagwaro mbiro remauto emuno muzimbabwe kuti vanhu vanotongwa kubvira padanho riri pasi pasi kusvikira vasvika kugeneral court martial saka prosesi iyoyo danho rakatorwa iroro riri pamutemo zvikuru rakatedzerwa nezvazvo chinhu chiri kutitambudza chiri kutisuisa ndechekuti hachisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vetsvuto vasvike pakutongwa necourt martial kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekurubha vanhu chinhu chiri serious musosaiti medu saka chinhu chinoda kutsvagirwa mazano ekuti zvitsopeka sei izvozvo zvinomiswa sei
saka zvii zvamunokurudzira vamutsekwa panyaya iyoyi kuti dai zvaitwa
chinhu chatinokurudzira kuti dai zvaitwa chekutanga ndechekuti mukasvika mukaona masoja akatrainwa nedisipline aakutanga kureidha nekurobha vanhu tinogona kuvapa chirango fanika kupiwa kwavaitwa vakomana vatatu avo asi izvozvo zvega hazvisiri izvo pazvinofanira kuguma tinofanira kugumira pekuti chikonzero chaakuita kuti mauto edu asvike padanho iroro ndechei urombo hwaita sei hwasvika ipapo hunogadziriswa sei chekutanga kugadzirisa urombo ihwohwo ndechekuti mauto edu anofanira kubhadharwa zvine mwero chechipiri ndechekuti mauto edu anofanira kugara ari patraining neretraining nekuti ndo panobva discipline chechitatu ndechekuti mauto edu anofanira kudzidziswa kukosha kwakaita macitizens emunyika nerespect yavanofanira kupiwa nechikonzero chavanofanira kudzidzetwa macitizens haigona kuataka macitizens
asi munoona here izvi zvichibudirira kuitwa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe pane inonguva vamutsekwa
chinonesa ndechekuti muzimbabwe mune zvinhu zvikuru zvinoda kutanga zvaitwa chekutanga kwajonga ndechekuti panofanira kugashirwa kuadhimitwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzimbabwe panofanirazve kubvumiranwa kuti sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzimbabwe chinhu chinofanira kuitika kuti zvinhu zviite improve
asi munoona here matanho iwaya ari kumbotorwa nezimbabwe national army achidzora unhu hwemauto kuti vasazenge vachipinda munyaya idzodzo nokuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekubiwa pachishandiswa pfuti dziri kunongedzako mauto nemapurisa
misikanzwa yese haiperi nekurohwa neshavo
vaimbove meja muchiuto vajaros mutsekwa vanhu vemutevedzeri wasadyigaro mubato remdct inotungamirirwa navadouglas monzora vari parunhare kwamutare najonga kandemiri westudio 7 MDCT inotungamirwa navadouglas monzora yakatadza kuita musangano wayo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu nunurai jena anotipa nyaya inotevera
vamonzora ava vaifanirwa kutaura pamusangano uyu vakazoitira musangano wavo pamba peimwe nhengo yebato ravo vawiri nyambe mumusha unogara weruzhinji wecoldstream vamonzora vakati vakatadza kuitira musangano wavo muchinoi hoo nekuda kwekusafamba zvakanaka kwemashoko emusangano uyu sezvo dzimwe nhengo dzavo dzainge dzisazire kuti musangano uchiriko here kana kuti kwete vamonzora vakati chimwe chakaita kuti vasaitire musangano wavo muhoro inyaya yekuti vainge vave kutyira upenyu hwavo sezvo nhengo dzebato rezanu pf necitizen coalition for change kana kuti triple c dzainge dzichimbe mbeya mbeya pedyo nepavaida kuitira musangano wavo
hatina kuzokwanisa kuita public meeting yatakachida kuita nepamusaka pekuti pakapane ma issues mapane ma issues of security maona vanhu vezano PF vachitenderera paya vanhu ve triple C vanga vachitenderera isu hatikuda kuitwa drone in nyaya ye violence
Panye kuti misangano yavo iri kuenda vanhu vashoma zvichienzaniswa nemamwe mapato vamonzora vakati bato ravo riri kuenda kunzvimbo dzine sarudzo dzemabielection chete kwete kufamba nyika yose sezviri kuita mamwe mapato
hatina kana dabudziko rekuti kuwanda kwevanhu nekuti nyaya iripo ndeyekuti iko zvino kune mabielection haisi general election general election iriko gore rinouya kune mabielection 29 chete saka isusu tiri kuenda kuya kunenge kuine mabielection tiri interested seMDC tiri interested nekuziva vanhu vachavhota kwete kuti vanhu vauye kubva kuZimbabwe yese matimana ese kuuya kuwa difochi noi
vamonzura vakati vakazopedzisira vaita musangano nenhengo dzavo vachironga mafambisiro avachaita nyaya dzekutsvaka rutsigiro rwenhengo dzavo munzvimbo dzose dzine sarudzo uye kuronga musangano wavo mukuru uri kuitwa muHarare kuZimbabwe grounds nesvondo
tanga chitaura nevatungamiri vekuno kuchinhoi nemashonaland west nenyaya dzemabi elections ari kuitika musi 26 tanga chitaura nenyaya yekuti mapolling agents edu zvinenge zvakamira sei uyezve support candidate support yakachapa kumacandidates edu yakamira sei ndo chinhu chekutanga chechipiri tanga chitaura nenyaya yestar rally yedu yatiri kuita kuZimbabwe grounds Muswa 18 March Muswa Sunday Sakata Chikurukura
Atabunza nengo the triple C Kutisei zainge zikimbea mbea pedyo Nepaida kuitirwa musangano ne MGCT Nengo irikukukiza Muwadi 2 Muzvari Patricia Shibaya Zakati vainge vasinga zive Nezo musangano uyu Uye vaifamba muwadi mavo
Inine ndasika to musisivo Kutuwano tole ni faction paure Nini wadi njue ya wadi ya njue Miruo ya Nini kutofambo ni kito visibility yangu ni kitu kuta dotu kikuwa ni mafly. Nesika tumbozio kutuwa ni program.
Studio 7 ya kachaza kubata nengo ya Zanu PF ilikuku kiza muwaji umu. Vayasin Yasin sezo vanga vasili kubatika hapa nare mboja yavo. Njaka mila Studio 7 ni mchinoi njini Nunurai Jena.
Chombo tarisa ziribu mapepa nao anasi. Mu news day mwine nyaya inoti urumende inokurudzira vanhu muZimbabwe kuti vasiye motikari dzavo kumba asi vashandise mabhazi eZupco kuti vasaremerwa nemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari iyo iri kuramba ichikwira. Vachitaura nevatori venhau nezuro gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zvemu vakati vanhu vanofanirwa kushandisa mabhazi eZupco panzendo dzavo nekuenda kubasa. MuNewsday makare nengo dzeparamende dzinokurudzira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti vaone kuti vatori venhau vanoshanda nekugara zvakanaka sezvo vachiita basa rinokosha ivo vasina kugara zvakanaka. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi mgoma wande na mgoma ya jonga mwamosa wa shamarari sukwani ndada kuti ndiwe kudine political violence ili kitika mzimbabwe ko iyo poladi ya kanga ichingo gara matale wae gadzira chi chawae gadzira kwa nikaba chengira ne mota ikenu wanu wangu rohwa wangu urawa chii chawae gadzira andiwoni betere ya waka ichainiye kuti poladi ne yu spaku wakungo tambi samarize nika kuchambisa marijini wana wachitambura kudai nukutengira na mocha kufara na weZimbabwe vasa dero man ndio tenda angu ndini mafuka
mamuka zeba Studio 7 hapo pasho ni jawa uyo ngazo kikunika pake uyo nariji kukudaku sita anotisira kwa Amerika iya achifiringi za sunguno mdiyo unukuru zira kuro wako wano Zimbabwe pasho ni jawa uyo gabe gabe koko leperongari sainiwe basho njava zoke atimudi koko ye mondi ye zanupio vile tungamira mashurugu
muri wadi pa studio 7 ana kuma chonga kwa kadipa akuno kurebo usawo na imi ana mkuma chonga we studio 7 ino nyepeka tino kwa chokwadi makati boda ama boda ose afuru wako ili boda repeti tuliche waka chango farwa wani zii kuzuruiti kekubahasi pana afunga kutibira marika na ya abunanga kwenye kufurai kapota mwosa edu ndeiku mwoti shuwa kuenda kumusha topata na marizi kusika ma 2000 kuya kuna kusa watu ma 3000 kino kudo uwerizu kwa marizi akawanda kwa 2000 na hantu ma 3000 kufurai kapota abunanga kwa uye kingo pindwa mapindwa ataita kuna kabayu wangu kudita kadirati dopi parece que dire covid ngore arna zvarino shanda ngoti sezvinde chakuti awasiro kuda kujira vanhu mari mahara bepero roende kuri kushandiswa mapeseki wana ndingobhadharana papoda munhu ngaabudise kadhi kuti akabayiwa achienda kumba kwake.
Halo halo pa studio 7 ndi David pa Johannesburg apo rukumbirawo kuti ndikwazise Rumano di Douglas Monzora ali parare apu ikiri po parare papu ndokumbira omundi kwazisirewo wakomichi ili papu futi ndozoda kwazisa uyu musikana ali pa blues uyu maikupe kumbiro we studio 7 mwa farisiro vana vamundi farisiro vana vane kambo kapacheso kanonzi mai utangire iko musindo tapedza zvangu ndini diva pa what's big afu
makadi pa studio 7 kune vamwe vanhu vari muhurumende vanoita basa rokunyepera macitizen ezimbabwe vana vezimbabwe wakafana na Taunga Ndoro, Agnes Mahomba, Priscilla Chigumba, vanhu ivava vakafa. Hei, vanhu ivava vatokapa ratova dambudziko ravane nyika iri. Ukatara vana Taunga Ndoro unengachitaura zvekuti kwahei pavana vari kubakwa necovid-19 chinotifadza hapana akafa ko kana vakazotanga kufa odi unoda kuzoona zvinhu zvashata. Kuninga chingoti hazvinhu zvakanaka achingotaura sokuti hazivi zvaanoita vana Agnes Mahomba kwekuchingoi tiri kungomhanyamhanya vana Priscilla Chigumba kwekuti ha tiri kutoisaichi vanhu vokuvhota kunzvimbo dzimwe dzakawanda hakuna kana vanhu havambozivi kuti kuri kurejistiwa kuvhota nanhasi kushati ivo basa ravo ve vachishandira kupi vanhu ivava.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika reDepartment of Defense raramba kutambira ndege dzehondo dzerudzi rweMiG-29 dzaranga rapiwa nenyika yePoland kuti dziendeswe kuUkraine uko nyika iyi iri pakati pehondo neRussia. Poland yakanga yati ichapa America ndege idzi kuti idziendese kuUkraine asi ichiti America igopawo Poland ndege dzayo dzakashandiswa uye dzinogona kuita basa rimwe chete iri. Asi America inoti haikwanisi kutambira ndege idzi nekuti America nenyika dzesangano North Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO hatifanirwi kuonekwa sedzatanga kurwisana neRussia. Tabata vanongorora zvematongoro enyika vaden moyo kuti vatiudze zvizhinji.
Maonero angu ndekuti pane zvinhu zviviri panapa. Chekutanga ndechekuti America ne NATO vari kutaya kusaonekwa kunge vari kupindira hondo iyi senato directly vachi kuti varwisane ne Russia. Vari kutaya kuprevent that because Russia possesses a nuclear power and munhu wavari kudila naye uyu Putin njere dzake right now hadzisinyatsonzwisisika kuti munhu anogona kutungidza manuclear kukapa vanhu vakawanda. So vari kutraya kupreventa direct confrontation in the hope yekuti vanogona kunegotiata naye kuti withdraw matroops ake.
Saka nyaya iri kuitika nemajetsi aya ndeipiko nhaye vamoyo?
Nyaya iri kuitika nemajetsi aya ekupoland ndeyekuti Poland uo yavhuma kuti ndobatsira remajetsi aya asi hatisi kuda kuti majetsi aya asimuke from kunyika kwedu because then that means kuti Putin anozoti iPoland yakaita se yakabatsira nemafighter jets aya then yobva yaita direct enemy yekuda kurwisa Poland. Saka Poland yanga asuggesta kuti majets aya mafighter jets angaende kuGermany and then maAmericans ovaona nzira yekuti anoasisitsa sei kuUkraine kuti abatsire maUkrainians. So panapa ndo pane bongozodzo rekuti America iri kuti akasimuka from Germany then again that means kuti NATO yaita sei yapindira hondo iyi and so right now ndo pane dilemma.
Vamoyo, chii chiri kuitika apa? Isa fambiswa sei nyaya iyi?
Maonero angu ndekuti Poland inibva yeUkraine mabuto mafighter jets aya mapilots anodii kuenda kupinga muPoland oona nzira yekuti anoatora sei achidzokera nawo kuUkraine versus kuti aendeswe kuGermany uku then zvozoita conflict yacho but I guess hazvakaoma
ndozvaitaure. Munofunga kuti America ichata sei apa?
America iyo iri kuhopa kuti masanctions aaisa aya even aaisiwa nhasi ekubhana oil nenatural gas inobva kuRussia kutiuye kustates kuti mapressure yairi kuisa economically ichafosa Russia kuti ichinje maitiro idzosere masoja ayo but again even latest sanction yeoil handioni kuti inogona inoaffecta Russia zvakanyanyisisa because US haiimporti oil yakawanda kubva kuRussia. MaEuropean countries ndio anodependa neoil inobva kuRussia and maEuropean countries aya ari reluctant kuti vabhane maimports eoil from Russia because it's winter right now and they are dependent on mafuta yavanobva kuRussia. So nyaya yacho iri complicated but at the end of the day tikaona macasualties vanhu vazhinji vachirwa takutanga kuona pressure inobva macitizens of the world vachiti hamungaregerewo vanhu vachiurayiwa zvakadai muchingoti hamusi kuda kupindira because muri NATO so hamuda kuti kufe vanhu vangani.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka nhasi kubva kuKenya uko vakanyorerana zvibvumirano zvizhinji nenyika iyi. Mauto matatu eZimbabwe National Army atongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mekuwanika aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakatadza kuita musangano wavo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.